Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro, Chikumi 27, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti Zimbabwe ichaenderera mberi ichishandisa dhora remunyika uye vachiti mutero pamafuta ekufambisa dzimotokari uchabviswa. Vaimbova gurukota rezvemukati menyika vari nhengo yebato reMDCT vaJiles Mutsekwa vashaya. Vanhu vokurudzirwa kupota vachienda kunovhenekwa navana chiremba kamwe chete pagore kuitira kudzivirira kukomba kwezvirwere zvakaita sezvegomarara. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiyewa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vaparura zvirongwa zvavati zvichakwanisa kuti zvidzikamise upfumi uyo uri kunzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi wananga kumawere. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatore venhau muHarare muzvinafundo Ncube vati nyika ichaenderera mberi nekushandisa dhora rayo pamwe nerekuAmerica uye vatiwo vachabvisa mari yemitero pamafuta ekufambisa dzimotokari. VaNcube vati hurumende yave kuzviisa mumutemo kuti dhora remunyika nerekuAmerica acharamba achishandiswa kwemakore mashanu anotevera.
Vanhu vazhinji vanga vomhanyira tingangoti kumabhanga vachinotora zvikwereti nemari yekunze vachitemba kuti mutemo unozoti iwo vanokwanisa kuzvibhadhara nemari yemuno. Saka hurumende yati pachauya mutemo unosimbisa kuti vanenge vakwereta dhora rekuAmerica vadzose riri dhora rekuAmerica kwete kubhadhara nemari yemuno sezvakamboitika kumashure.
Hurumende inotiwo haisi kuzodzika mitengo yezvinhu asi vabhoroma vanoti iri kuhwanda nemunwe.
Hurumende yati haisi kuzounza maprice control. Izvo zvinova zvinofadza nekuti maprice control anoita kuti zvinhu zvisawanika tingangoti muzvitoro zvakasiyana-siyana zvainge zvakangowanika panze, zvinova zvinozoomera veruzhinji. Asi zvichakadero hurumende iri kuroimbwa yakaviga mupinyu sekuti kana iyo ichitaura kuti exchange rate yeinterbank kureva kuti mari yekunze inoshandiswa nemabhanga inonzi interbank ndiyo inofanira kunge ichishandiswa pakuisa maprice ezvinhu price control pachayo sekuti havasi vese vemabhizimusi vanotenga mari yavo yekunze kubva kumabhanga.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vatiwo
chikutanga chakakosha kuti tijekese ndechekuti in terms of my substantive policy changes hapana zvanyanya kushanduka kunze kwongoti minister wangotraya ku unza confidence yekuti senyika ticharamba tichishandisa multi-currency regime at least for the period NDS. Of course zvakakosha izvozvo kuunza a bit of certainty nekuti nyaya yemacurrency reform inyaya inounza a lot of uncertainty especially in terms of risk yekuti panogona kuwane shanduko. Saka of course I'm not and this year hangu kuti zvinochanyaubatsira zvakadii unza stability in terms of exchange rate movement, but certainty in iyo inokosha zvayo in terms of enhancing a bit of confidence panyaya yema currency.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti kushandisa mari yekuAmerica munongedzo wekuti hurumende iri kutenda kuti vanhu havana chivimbo nedhora remunyika, asi vayambira kuti mitengo haisi kuzodzika.
Vamukana kumabhizinesi kuti vashandise mari yavari kuda pakati pemaus dollar nemazimbabwen dollar, kubvuma hurumende kuti havana zvavari kukwanisa kuita iko zvino kuti vanhu vave nevimbo nemazimbabwen dollars. Ndofunga muri kuona kuti zimbabwen dollar riri kuita richiderera muuremu, richishayiwa uremu zuva nezuva.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vanoti zvichatora nguva kuona kushanda kwematanho aya.
Zvavaita havo kuna gavhena ichokwadi, uko vasunga kuti hauchagoni kuinda kunokwereta mari. Ndinoona fanika zvingagona kufutizve, zvingagona kukanganisa mabhizimisi, nokuti kana usingagoni kukwereta mari munyika, zvinoreva kuti kana ungagona kukwereta mari yekutise mubhizimisi, zvinoreva kuti bhizimisi rako richatambudzika kuramba richiinda mberi. Saka indoona fanika zvichagona kuti mabhizimisi mazhinji avharike.
Vamwe vaturawo mamwe matanho avachakanangana nekurerutsira vashandi vehurumende. Vamwe vashandi vakatanga kuramwa mabasa svondo rapera. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakavafira zvou, vanoti zvataurwa navamwe hazvibatsire mushandi zvakanyanya.
Isu tinofunga kuti hazvibatsiri kunge tichitaura pamusoro peRTGS. Tinoda chisungo chinongori clear kuti ngatidollarizei.
Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende munyika reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iro raimbove Apex Council vaDavid Dzatsunga vanoti kana mari dziri mbiri idzi dzikashandiswa pamutemo, vashandi vehurumende vanofanirwa kutambiriswa mari mbiri dzose.
Kana dzakushanda vakuisa mutemo wekuti mari idzi dzishande dziri mbiri, zvaakureva kuti mari dzatinokorawo dzinokorwa dziri mbiri. Ndo maonero atinozviita kuti tozoona kuti ratio yacho inenge yakaita sei, 6-4 here kana kuti 4-6 whichever.
Hurumende iri kuita chipatapata chekuedza kugadzirisa upfumi mushure mekunge dhora remunyika raramba richishaya simba, zvakapawo kuti mitengo yezvinhu kana kuti inflation ikwire zvakanyanya zvekuda kusvika pamazana maviri kubva muzana kana kuti 200%. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vamwe vagari vemusha weMabolwe kuBotswana uyo uri pedyo nemuganhu neZimbabwe vari kupomera mapurisa eZimbabwe Republic Police mhosva yekutadza kupedza kubiwa kwezvipfuyo zvavo zvinosanganisira mombe nevanhu vanofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano waitirwa mumusha uyu nhasi mangwanani pakati pevagari nevakuru vemapurisa eBotswana neZimbabwe vapimero ramukurwane navagodhi Matanga. Kanzura weMabolwe vaDr Makwati vanoti hapana chiri kuitwa nemapurisa eZimbabwe maringe nekupedza umbavhu wezvipfuyo munzvimbo iyi, kunyangazvo nyika mbiri idzi dzakabvumirana kuita izvi pamusangano wechikamu chechitatu weZimbabwe Botswana Binational Commission uyo wakaitirwa kuVictoria Falls muna kukadzi wegore rino.
Zimbabwe haisi kubatsirana nesu mukurwa hondo yekupedza kubiwa kwezvipfuyo. Mapurisa nemasoja eBotswana vari kurinda bhodha vega nokuti toona ivo chete yekuZimbabwe vasipo.
Nyika mbiri idzi dzakabvumirana pamusangano wekuti kurwisa kuparwa kwamhosva dzakaita seumbavha kupinda mune imwe nyika pamwe nekuvhima zvisiri pamutemo mitemo ndezvimwe zvezvinhu zvinoera kugadziriswa nechimbi chimbi. Varamakuruwa nevanoti mapurisa eBotswana aita zvese zvakabvumiranwa, kusanganisira kuumbwa kwechikwata chiri kubatsirana nemapurisa pamwe chete nemasoja enyika iyi mukurwisana neumbavha pamuganhu wenyika mbiri idzi, vachiti chitsvambe chava kuZimbabwe.
Zvese zvamakakumbira kuti hurumende yeBotswana iite kuburikidza nebazi reBotswana Police Service rakazviita, kusanganisira kuumbwa kwechikwata chichabatsirana nesu nemasoja mukuchengetedza muganho kuitira kuti umbavha hwezvipfuyo hupere.
Vachitaurawo pamusangano uyu vamatanga vati shuviro yavo kuitawo zviri kuitwa nemapurisa emuBotswana, asi kushayikwa kwezvikwanisiro ndiko kuri kuvadzosera shure.
Patichangopiwa mari nevebazi redu rezvemari reministry of finance, chagadziswa zvese zvakasaririra kumashure kunde hondo iyi.
Vaenderera mberi vachiti mapurisa eZimbabwe achadzika misasa kana kuti mabase camps pamuganhu neBotswana kuitira kuti varwisane neumbavha wezvipfuyo huri kuitika.
Chibvumirano chatakaita ndechekuti zvinenge zvaitwa neBotswana nesuwo takafanira kuzviita, asi pari zvino tichakaomerwa nekuti hakuna mari.
Asi nyanzvi munyaya dzemari uye vari mudzidzisi wezveupfumi pachikoro cheGaborone University College of Law and Professional Studies vatatenda sherekete, vanoti muromo hauzarirwe nerwizi nokuti hurumende haina mari.
Hurumende yeZimbabwe panguva ino haina haingakwanisi kuti ipe vanhu mabasa nesituation irimo munyika medu. Tinoziva kuti maini imwe chete pasina kudiwa inokwanisa kuti bhadhare maticha, inokwanisa kuti bhadhare kana manesi. Zvino mai ndoona sokuti upfumi hwatinahwo munyika hwakagovanwa kudhara, saka hapana painobva kuti bhadhare maticha kana kuti bhadhare manesi.
Bepanaure Herald rinoti pane mamwe mapurisa ezrp aishanda nevaiba mombe, zvakapa kuti mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa vombe chikwata chemakurukota chinoongorora nyaya iyi. Mamwe mapurisa akatobviswa kumuganhu wenyika neBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vaimbova gurukota rezvemukati menyika uye vakazoitawo gurukota rinoona nezvedzimba vaJiles Mutsekwa vebato rinopikisa reMDCT rinotungamirirwa navaDouglas Monzora vashaya. VaMutsekwa vanga vari mutevedzeri wasachigaro webato iri, vaigarawo vachitaura panhepfenyuro ino yeStudio 7. VaMutsekwa vainge vari muchiuto vakasiya vave nechinzvimbo chameja. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri webato iri vaWitness Dube.
Semuri MTC tarasikirwa zvikuru nekushayikwa kwaita National Vice Chairman wedu retired Major Giles Mutsekwa.
Mabasa avakaita muZimbabwe ndeapi?
VaMutsekwa vakabata basa guru chaizvo chaizvo mubato medu vachibva muhondo, ndevamwe vevanhu vakabva vada kusimbisa kuona kuti hurumende iripo yevanhu vatema inoita zvido zvevanhu, kunyanya inoita inotonga vanhu vatema nenzira ichaunza bundutso kuvanhu vatema. Saka tizoona kuti ndevamo vakatotanga kupikisa hurumende yeZANU PF payakatotanga kuita zvehumbimbindoka, vachiburikidza nekuumba bato rainzi Zimbabwe Unity Movement ravakaita muna 1990 vachizokukwidza musaridzo idzodzo. Ndo patakatanga kuonera kuti bato rinonzi ZANU PF rinobiridzira pasarudzo, nekuti nyango zvazvo zvumu yakazoita over 40% of the national vote yakatadza kuwana maseats muparliament. Pakuvumbwa kweMDC muna 99 VaMutsekwa ndevamo vakatanga kuvumba bato iroro vachizowana chikaro cheparliament vakamirira vari muprovince yekuManicaland ikoko. Ndokwavakashandira vachizoita co-minister wehome affairs during the inclusive government. Vakaramba vainesu mubato redu reMDC kusvikira pakushayikwa kwavazoita.
Pati pave neurongwa here pamusoro perufu rwavo pari zvino?
Vanga vasinganzwe zvakanaka kwechinguvana. vanga vakusauya kubasa ndofunga vanga vaine mwedzi mitatu vasingagone kuuya kumusangano nekuti vanga vakabatikana. Taingoshura kuti vachaponawo votanga kudzoka kubasa, asi Mwari vazoita kuda kwavo. Saka tinochema zvikuru nemhuri yekwamutsekwa nemhuri yeZimbabwe yese nekurasikirwa kwataitwa negamba guru iri rakatanga kurwisa kubvira nguva yehondo kusvikira panguva yavazorara nhasi mugore ra 2022.
Mutauriri webato reMDCT vaWitness Dube vachitaura vari parunare kuBulawayo naIvan Zininga weStudio 7. Matunhu akawanda muAmerica ari kuenderera mberi achidzika mitemo inorambidza madzimai kubvisa pamuviri pavanenge vasingadi, izvo zvakonzera kuratidzira vamwe vachitsigira danho iri asi vamwe vachirishora. Dare repamusorosoro muAmerica reSupreme Court rakatura mutongo nemusi wechishanu wekubvisa mutemo wainge uripo unonzi Roe v. Wade waipa madzimai kodzero yekubvisa pamuviri pavasingadi. Dare repamusorosoro rakati zvave kumatunhu kuti aone kuti anoda kupa madzimai aya anoda kupa madzimai kodzero here kana kuti kwete. Matunhu mapfumbamwe atorambidza zvachose kubviswa kwenhumbu. Kunyange hazvo upenyu hwemwana kana mudzimai huri munjodzi, matunhu aya anoti nhumbu haifaniri kubviswa. Matunhu atora matanhu aya anosanganisira Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Oklahoma, South Dakota, Utah neWisconsin. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachigara kuTexas muno muAmerica vaKennedy Masie.
Tinoona kuti nyaya iyi yakonzeresa kuti vanhu vakawanda vataure nenyaya dzekodzero dzavo dzekusarudza kuti vanoda kuchengeta here nhumbu kana kuti kwete. Nyaya iyi inyaya yakaitwa makore apfuura yanga ichiona kuti kana munhu aive ane nhumbu aikwanisa kubvisa nhumbu kana yanga yaisati yasvika makore anga achitaurwa mumutemo momo. But iko zvino tiri kuona kuti nyaya yaapo ndeyekuti Constitutional Court, Supreme Court iri kutaura kuti uyu mutemo wekupa yatikati kodzero dzevanhu kuti vabvise nhumbu haingava uri mutemo unganzi unoprotektwa ne bumbiro guru remuno muAmerica yatinganzi constitution kana kuti federal law.
Mungatsanangura here vamasiye zvinoreva mutemo?
Mutemo uyu uri kutaura kuti Roe versus Wade uyu ikesi inogona kuve yakakanganiswa kutongwa kudhara uyezve inogona kuve yaitarisa yatingati marights kana kuti mutemo usiri protected muconstitution.
Zviri kuitika izvi zvinorevei kune mamwe matunhu aye ari kuti ari kuda kuti abvumidze madzimai kuti abvise pamuviri?
Uyu mutemo uyu uchareva kuti amwe mastate kana kuti dzimwe nzvimbo dzemuno muAmerica dzanga dzagara dzichipokana nekubvisa nhumbu kana kuti termination of pregnancy kana kuti abortion vachiisawo mutemo yavo, vachidzika mutemo yavo inenge ichitaura kuti abortion kana kubvisa nhumbu inyaya inova isiri pamutemo uyezve ichisungisa. But tinoona kuti pane dzimwewo mastate akaita seChicago andikati Illinois achiri nemutemo unosupporta akauti usingabvisi yatingati maabortion. But nokuda kwokuti imwe amwe mastate akasaraunda kana kuti mamastate anosupporta mutemo uyu vari kudzika mutemo vanokwanisa kudzika mutemo vachibhana abortion, zvichaona kuti mastates asina kubhana abortion achaita vanhu vakawanda vachapinda mumastate avo vachida kubvisa wachida kuone kwa kutuwa vise atingati numbuka uta abortion.
Gwete arnorwira kodzero dzevanhu vachigara kuTexas muno muAmerica vaKennedy Masie vachitaura vari parunare vari kuTexas kwakare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica yazivisa nhasi kuti iri kuzotemera Russia zvimwe zvirango yakabatana nedzimwe nyika dzakabudirira dziri mugungano reG7. Izvi zvinotevera danho reRussia rekutanga hondo yekupamba Ukraine. America inoti ichapa Ukraine mari yekubatsirikana inosvika mabhiriyoni manomwe nechidimbu kana kuti 7.5 billion. Vatungamiri venyika dzemuG7 vari kusangana muGermany. Zvirango zviri kutemerwa Russia zvinosanganisira kumakambani ehurumende yenyika iyi ane chekuita nemauto, zvinoreva kuti nyika iyi inenge yotadza kugadzira zvimwe zvombo zvehondo uye kurambidzwawo kutengesa goridhe kuAmerica. Nekuda kwezvirango izvi, Russia inonziwo nhasi yatadza kubhadhara chikwereti chayo chekunze chemari inodarika zana remamiriyoni emadhora zvichakanganisa upfumi hwayo. Russia iri kuenderera mberi nekurwisa dunhu reLuhansk rave pedyo nekutorwa. Vakuru vakuru vehurumende mudunhu reZamfara muNigeria vanoti vachatanga kupa vanhu vemunzvimbo iyi pfuti zvichitevera mbavha dzarura dziri kupamba nekuuraya vanhu. Masvondo mashoma adarika, vanhu vasere vakapfurwa nepfuti vakafa, vamwe makumi mana vakapambwa vari mukereke. Mbavha idzi dzichiti dzinovasunungura chete kana dzabhadharwa mari. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kukurudzira vanhu kuti vagare vachienda kunovhenekwa nana chiremba kuti zvirwere zvakaita segomarara remuropa kana kuti multiple myeloma zvibatwe zvisati zvakomba. Gomarara iri rinonzi haro nenyanzvi hariwanzobate vanhu vakawandisa, asi ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti rinobata vanhu vatema kunyanya. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi yezvirwere zveropa kana kuti hematologist pachirungu, Dr. Moses Chatambudza, vaudza Studio 7 kuti denda remultiple myeloma rinonyanya kubata varume uye rinokonzera kutioka kwemabhonzo emuviri nembabvu.
Multiple myeloma igomarara rinotangira mukati memongo, mukati memongo mutsvuku uya wemabhonzo. Ropararira nemabhonzo mazhinji mumuviri, dzimwe nguva richizotapukira mukati meropa. Gomarara iri rinowanzobata vanhu vane makore anenge anodarika makumi mana, kunyanya vari pakati pemakore 50 ne-70 years. Rinobata vanhurume zvakati nyanyei kudarika vanhukadzi, asi rinobata vese vakadzi nevarume. Vanhu vazhinji vanowanzouya vachinzwa marwadzo mukati memabhonzo, kunyanya kurwadziwa nemusana, nembabvu kana nemuhudyu, zvinosakisa kuti mabhonzo aya atyoke zviri nyore.
Dr. Chatambudza vaendera mberi vachiti denda iri rinopedza simba zvakanyanya sezvo muviri unenge warasikirwa neropa rakawanda.
Dzimwe nguva mabhonzo aya anotyoka pasina zvizhinji zvamboitika, kana kungoti tredzei, kana kungoti roverei kana padoo, munhu ototyoka zvakaipisisa. Dzimwe nguva vamwe vanouya vakatsimbirirwa musana negomarara iri zvokuti makumbo anenge akushaya simba. Zvimwezve vamwezve vanouya vachinzwa kupera simba mumiri yavo nekuda kwokuti ropa rinenge rave shoma.
Imwewo nyanzvi yezvirwere zveropa, Dr. Gilt vakaita guta vatsinirawo vachiti gomarara reropa iri rinonyanya kubata vanhu vatema kudarika vachena uye vaendera mberi vachiti denda iri sezvinongoitawo mamagomarara rinofamba mumhuri
mapumailoma inoonekwa muwanhu vatema kudarika kuvachena chero ichiwanikwa zvayo kuna vese varume vanenge vanoti affectwe kudarika vakadzi inonyanyoonekwa vanhu vakura makore 50 zvichienda mberi kana une hamai pedyo yakamboita marupumailoma zvine mukana wakati kurei kuti iwo unogona kuibatwa.
Dr. Gura vaendera mberi vachiti gomarara reropa rinokwanisa kurapika asi nyika ino haisati yava nezvikwaniso zvacho sezvinoitwa kunyika dzakabudirira idzo dzinokwanisa kuita inonzi bone marrow transplant kunova kubviswa mongo waparadzwa negomarara poiswa mongo mutsva une hutano kuti munhu ararame kwenguva yakareba.
Kune dzimwe nyika vanogona kuita inonzi bone marrow transplant yokuti kana unomwati kumailoma ukaitwa iyoyo unogona kutopora zvachose kenza yotopera. Tiri kuvimba kuti anytime soon tinogona kuita ane bone marrow transplant muno muZimbabwe. Kana mwati kumailoma ikakwaniswa kurapwa zvakanaka tichingoshandisa hedu mishonga nemapiritsi vanhu vazhinji vari kutorarama makore kana gumi kana kudarika zvizosiyana nekuti payabatwa yanga yapachina nochakadei.
Studio 7 yataurawo namuzvare Joyce Zvarevashe vanogara kuWaterfalls vakabatwa negomarara remuropa iri vanoti vari kurapwa vachipiswa gomarara kana kuti chemotherapy.
Makadini makadini, zita ndiJoyce, ndiriwo anorarama nechirwere chekenza yemuropa. Ndakatanga ndazvimba muviri kusanganisira kumeso, maoko nemakumbo. Ndairwara ndichinzopera simba mumabhonzo kusachinwa zvakanaka. Ndakandisina appetite, ndandisingagoni kuita chero chii zvacho ndega. Ndakaenda ndikanoonaona chiremba vakati ndiitwe ma CT scan nebiopsy inova iyo kupiswa kanyama kadiki pamuviri wako kuenda kunoongororwa kuti kanei. Zvese zvakaitwa, maresults akabuda akati ndine kenza yemuropa. Ndakaitwa macycles angu anokwana kuita 10. Chemotherapy yaidhura, inodhura asi zvakabudirira.
Kudzivirira chirwere ichi sezvimwe zvemagomarara, vanhu vanokurudzirwa kudya chikafu chechinyakare chakaita sesadza remhunga, zviyo uye kupota vachigwinyisa muviri. Vanonwa doro nekuputa fodya vari munjodzi huru yekubatwa nechirwere ichi. Sangano reMulti Myeloma Research Foundation riri kuAmerica rinoti hakuna mushonga wati wawanikwa unorapa gomarara reropa, asi varapwa vanokwanisa kuwana rubatsiro runoreru mararamiro avo vaine denda iri zvokuti vamwe vanogona kutorarama makore anodarika gumi kubva pavanenge vatanga kurapwa kana kupiswa gomarara iri. Sangano reCancer Registry iro riri pasi pebazi rezveutano rinoti gomarara reropa ndiro rimwe remagomarara mashanu atekeshera nenyika, zvokuti ongororo yakaitwa nesangano iri inoratidza kuti vanhu makumi mapfumbamwe nevatatu 93 vakafa negomarara iri mugore 2017. Vanhu zviuru zvinomwe 7000 vanobatwa nezvirwere zvemagomarara akasiyana siyana pagore munyika, uye achiuraya vanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu 1500 pagore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapimidzi.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezveurongwa hwekufambiswa kwemari nenzira yekuedza kudzikamisa upfumi zvaturwa nasi negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nagavana wereserve bank Dr. John Mangujga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti Zimbabwe ichaenderera mberi ichishandisa dhora remunyika uye vachiti mutero pamafuta ekufambisa dzimotokari vabviswa. Vaimbova gurukota rezvemukati menyika vari nhengo yebato reMDCT vaGiles Mutsekwa vashaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kulamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 27 Nhlangula 2022 ngu President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Government has stated its intention of maintaining a multi-currency system based on the dual use of the US dollar and the Zimbabwe dollar in the main. However, the market's lack of confidence in the multi-currency system is causing us challenges. And I want to assure you that this multi-currency system is here to stay.
Uhulumende weZimbabwe useveze ukuba eZimbabwe lizaqhubeka lisebenzisa imali ezehlukeneyo kuze kufike umnyaka ka-2025.
Namhla njengebandla leMDCT silokudana kakhulu, sehlelwe liyezi elimnyama, sivuke silahlekelwe ngabakhokheli bethu ababili, ubaba uCharles Mutsekwa obe National Deputy Chairperson webandla lethu leMDC.
Owake waba ngumphathintambo wendaba zasekhaya eZimbabwe uretired Major Giles Mutsekwa akasekho. Ikansile yakobulawa yazise ukubana kayisoze yenelise ukubutha izibi emizini yangentshonalanga kwedolobho leli kusukisela namhla kuze kuyefika umgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende weZimbabwe useveze ukubana eZimbabwe lizaqhubeka lisebenzisa imali ezehlukeneyo kuze kuyefika umnyaka ka-2025 ekupheleni kwehlelo olwe-National Development Strategy 1. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatha lezindaba umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthe uZulu ukhululekile ukusebenzisa idola leMelika ndawonye leZimbabwe. Uthe loba nje umnotho welizwe ubhekane lobunzima, uhulumende uzama ngendlela zonke ukuba izisebenzi zakhe zithole konke ezifunayo ukubalisa iholo ngedola leMelika.
The Zimbabwe dollar in the main. However, the market's lack of confidence in the multi-currency system is causing us challenges. And I want to assure you that this multi-currency system is here to stay.
Uncube uqhubeke esithi imali yakuleli kumele uZulu ayiqakathekise loba nje kusobala ukuba abantu abaningi abayifuni imali. Ingcitshi kwezomnotho zithi eZimbabwe libhekane lobunzima ngoba ngendlela isimo somnotho esimi ngayo idola leMelika yilo sokumele lisetshenziswe. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Masimba kuchera.
Akuna okune ozatshintsha lapha, abantu bazaqhubeka besebunzimeni ngoba nxa sikhangele sizabona ukuthi izisebenzi eziningi zithola ama-salaries ngama-Zimbabwean dollars. Nxa Minister of Finance esesithi yena ama-US dollars asesebenza njalo, so kusitsho ukuthi amabhizinisi amaningi azaqhubeka ukuprayisa into zawo ngama-US dollars. So kuthiya abantu abaningi ebunzimeni.
Enye ingcitshi unkosikazi Rejoyce Mjimba uthi indlela ezivakwe nguNcube azoze ziguqule lutho ngoba abantu bevele sebesebenzisa idola leMelika.
Ubunzima buyaqhubeka bukhona noma
uhulumeni ezethe wavuma i-multi-currency system kubahlali baleli lizwe, ngoba loba uthenga ngentengo yakuleli RTGS izinto zifakwe ngesilinganiso zemali yase-America i-USD eyiyo elesisindo ukudlula imali yakuleli lizwe. Akula mehluko okhona nge-dollarization, ngoba intengo yokudla lempahla lakho konke okusetshenziswa nguZulu wakuleli lizwe kubuya nge-rate ye-USD eyiyo elesisindo. So kuyafana nje ukuthi abantu basazo uba lezindleko eziningi.
Lokho kugcizelwe ngenye ingcitshi uMnumzana Mlungisi Dube.
Endabeni yemali okhanyiseni kwemali kuzabe le mali ye-America ezayenza ukubana kungathi kuqhubeka kusiba ngcono, kodwa sibe sesinanzelela ngokufanayo ukubana labo abangaholiyo ama-United States dollars impilo yabo izabe lama-challenges, njengoba vele sikunanzelela ukukhwela kwezintengo. Okusidanisayo kakhulu ukubana uminister labanye bakhe abasakhulumanga ukuthi bazayehlisa njani i-inflation.
Embikeni wakhe uNcube uzame ukupha amacebo angaphathisa kunhlupho ezibhekane lezulu, kodwa evuma ukuba uZulu kasathembi uhulumende. Uqhubeke esithi ilizwe lemali yakwelemelika engenayo kuleli, kodwa esithi ukuze umnotho uthuthuke kumele usetshenziswe imali yakuleli. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Wake waba ngumphathintambo wendaba zasekhaya eZimbabwe uretired Major Giles Mtsekwa akasekho. Umtsekwa obhubhe namhlanje ekuseni eHarare ubesele minyaka engamashumi ayisikhombisa lantathu 73. Njalo waba ngumphathintambo kahulumende womanyano we-Government of National Unity phakathi komnyaka 2009 kusiya ku-2013 engowebandla le-MDCT elalikhokhelwa uMnumzana Morgan Tsvangirai. Okwamanje obese ngumsekeli kamgcini sihlalo ku-MDCT ekhokhelwa uMnumzana Douglas Monjora. Umuyi uMtsekwa wakhethwa ukuzikhundla ezimbalwa ngowake wakhokhela i-MDC isamanyene uMnumzana Tsvangirai. Oba njalo lilunga ledale lephalamende okwesikhathi eside imela iMutare North kususela ngomnyaka 2000 kusiya ku-2008. Senelise ukuxhumana loMnumzana Witness Dube, isikhulumeli se-MDCT ikhokhelwa uMnumzana Monzora ngale imfa.
Namhla njengebandla le-MDCT silokudana kakhulu, sehlelwe liyezi elimnyama, sivuke silahlekelwe ngabakhokheli bethu ababili. Oqala ngubaba owabeka phansi intambo kubutho engu-major ubaba uGiles Mtsekwa osichileyo, obengu-national deputy chairperson webandla lethu le-MDC. Ubaba Mtsekwa ngumuntu olwise kakhulu ukuthi kugcwaliseke izifiso zabantwana beZimbabwe abazilwe besilwa bekhipha umbuso wabelungu. Kusukela ngezikhathi zayizolo khona ngale sithola nje uZibuse ungomunye wabantu abaqalisa inhlansi yokuphikisana lohulumende kaRobert Mugabe, ngokumbona ukuthi kenzi kuhle kabusi abantu ngemfanelo. Uke wakhokhela ibandla leZoom, wayengumkhokheli webandla kuZoom, ibandla lenza kuhle kakhulu ngokhetho luka-1990. Kuthe sokubunjwa ke i-MDC ngo-1999 ngomunye njalo wabantu ababumba ibandla esiyangena eParliament ngo-2000. Kanti ngesikhathi sohulumende obanjani wokubambana ube nguminister we-Home Affairs, okutshengisela ukuthi ngumuntu obethembakele kakhulu, ngumuntu obelwela ilungelo labantu. Ngakho silokudana, siyakhala kakhulu. Kanti njalo kobulawayo kudlule njalo umama uMildred Mangena Dube obe ngusenator emele uBulawayo wakwaba umkansela kwe Victoria Falls ibandla lisanda ukubunjwa ube sengusenator ongumunye layo ositshiye namhlanje ngakho ke kubandla le MDC isikala sibili namhlanje sibe sikhulu kakhulu ela namhlanje kalisisela ngakuhle kodwa sithi hayi Dudu kuzimuli zakomtsekwa Dudu kumuli zako Mangena Dube siyobonana kwelizayo sekungathi bangalala ngoxolo aba kokheli bethu amaqhawe lamaqhawekazi ethu
lo ke bekungumnumzana Witness Dube webandla ele MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora ikhuluma lapho nyemfa kamnumzana Mtsekwa kanye lika senator Mildred Dube Ikhansile yakobulawayo yazise ukubana kayisoze yenelise ukubutha izibi emizini yangentshonalanga kwedolobho leli kusukisela lamhlanje kuze kuyefika umgqibelo. Ukhansile uthi uzazaqale ukubutha izibi ngeviki ezayo ngomvulo. Lokhu uthi kubangelwe luhlelo olusungulwe enzikini yedolobho. Isikhulumisa likhansile unkosikazi Nesisasiba Mpofu uchasisa okuningi ngalokhu.
Idolobho lakobulawayo liyazisa izakhamizi ezihlala kuma-low density areas ukuthi kule iviki siqala ngomvulo 27 June kuze kuyefika i-Saturday 2 July siyabe singabuthi izibi from ama-low density areas. Imota ezibutha amabhimu zizabe zisebenza ku-CBD, ku-Central Business District lapho izabe si-intensifya khona in-cleaning esingathi sile blitz khona. Idolobho lakobulawayo nxa likhangela ukubutha kwezibi siyananzelela ukuthi imota esilazo kathesi zilutshwana nxa sikhangela ezifunakalayo nxa idolobho lisebenza kuhle sifisa ukuthi ngabe silezi mota ezifika 25 refuse compactors but okwakathesi sile 10 and out of those 10 eziningi ziyafa sigcine sibe lezilutshwana kumbe ezifika 7 or 8. Lokhu kutsho ukuthi amanye ama-task esiwenzayo daily njenge-CPD sigcina singenelisi njalo ukuthi sibambe i-CPD le-low density areas on a daily basis kuba nzima. So kule iviki sile blitz sesithethe izimota ezibutha ku-low density areas ezecouncil ukuthi zibuye zike zi-intensify ukuklina idolobho ku-CPD esikunanzelelayo futhi i-littering le dumping intensive edolobheni ngenxa yabantu nje abasebele culture yokulahla izibi mahlayana sizasebenza sikhangela ukuklina ama sanitary lanes lapho kusungulezibi khona siyenze imopping exercise le kule iviki bese kusithi ngomvulo next week mhla ka 4 July sesibuyela njalo sicollecta kuma low density areas. Uma sikhangela ukubutha kwezibi kobulawayo kuma high density areas silezi mota as a community as a khatshwayo kumbe ezicontractwe ngucouncil ama community trackers asincedisayo ukubutha izibi from door to door bese sihambisa lapho osingathi central point icouncil ibisibutha isihambisa ku landfill site. Lokhu kuyasiphathisa ukuthi indawo zethu ema high density areas lapho sihlala khona kuhlale kuhlanzekile. So siyacela ngalesi sikhathi laba abahlala ku low density area sigcine izibi zethu kuze kufike iviki ebuyayo lapho siza resume khona ama exercise yokuthwala izibi. Okuqathekileyo in the long term ukuthi kufanele sizuze izimota eziningi ukuthi siyenelise ukukhava iCPD kuhle kumbe efficiently. Siyacela bakithi izibi sifake ebhimini singalahli yonke indawo. Ngiyabonga.
Lo ke ngunkosikazi Nesisampofu isikhulumele isekhansili yakobulawayo. Yenhla Inhlanganiso elwela ilungelo lokuya emacansini lokuzivikela kulokhu ye-Planned Parenthood yaseMelika isihambise emthethwandaba iziphathamandla zesabelo se-Utah kwelemelika kulandela kumiswa kokuba omama abazithweleyo bekhuphe isisu. Isabelo lesi ngesinye sezabelo ezingamashumi amabili lasithupha 26 ezilakho ukuthathela phezulu isinqumo sedale le-Supreme Court osokukwesula isiqa somthetho we-Roe versus Wade obesivumela abantu elizweni lonke kuba belelungelo lokukhupha isisu. Idale le-Supreme Court lenze isinqumo lesingolwesihlanu. Abesindaba abe-Reuters babika ukubana inhlanganiso le ithi akukho emthethweni ukuba isabelo se-Utah sivimbe ngesiphangiphangi abafuna ukukhipha izisu betshengisela emigwaqweni. Abantu bemelika besola ukwethule lidale leli, bakhona njalo abathakazelela okwenziwe yi-Supreme Court. Ababona ngokwenzakalayo bathi lokhu kulakho ukudala ukuxokozela emhlabeni jikelele. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, ake sizwe ingxoxo eyenziwe ngumnumzana Machobana Ncube, igqwetha elilwela lelungelo loluntu. Hello, Gibbs Dube, West Studio 7.
Isinqumo somthethwandaba waseMelika ophezulu iSupreme Court siyasibona esikunanzelelayo ukuthi lesinqumo sizaba lomphumela ozaba khona umhlaba wonke ukuthi amazwe amaningi achiyeneyo abebekhangelele ukuthi iMelika yilona zwekazi eliphambili elikhangele ukuthi amalungelo abesifazana ahlonitshwe belingaba umzekeliso ongcono. Kodwa nesinqumo-ke esikubonayo ukuthi hhayi la iMelika nje iyasifanela nje lamanye amazwe afana labo Zimbabwe.
Nxa sesikhuluma ngokukhipha izisu, kwele Zimbabwe kuhamba njani?
I-constitution yeZimbabwe kalikho ilungelo lokuthi umuntu wesifazane akhuphe isisu ngokuthanda kwakhe. Kulo mthetho okhona kodwa okuthiwa yi-Termination of Pregnancy Act, lowo mthetho uvumela ukuthi umuntu wesifazane akhuphe isisu nxa kulalokho okulandelayo kumbe for izizathu lezi ezilandelayo, ukuthi i-pregnancy leyo ingaba ingozi emntwaneni kumbe ingaba ingozi kumama kumbe i-pregnancy leyo itholakale xhwala esikhalele ukuthi kwenziwe icala elinjengokudlwengulwa komuntu. Yizo lezo kuphela izikhathi okuvunyelwe ukuthi umuntu wesifazane evunyelwe ukuthi akhiphe isisu ngokusemthethweni. Lakho kufuze ukuthi akhiphe isisu sisesincane nxa kwenzakale lokho. So ke esikubonayo ukuthi hhayi eZimbabwe vele ilungelo lokukhupha isisu belungekho, so abesifazane abalalo lelo lungelo ngaphandle ngalezi zikhathi lezi ngaphandle kwezehlakalo lezwe engiziqambileyo ngaphezulwini.
Umnumzana Machobana Ncube ligqwetha elilwela ilungelo loluntu limuzwe lapho exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela isaziso sikahulumende sokuthi imali ezijiyeneyo zizaqhubekela phambili zisetshenziswa eZimbabwe ukuguqela idola leMelika. Ngokwanda kodubo lokusebenzisa izidakamizwa lokuthengiswa kwazo ngokungekho emthethweni, uZulu weZimbabwe kudazwa ukuba kwabelana amacebo ngesikhathi inhlanganiso ezizimeleyo elizweni seziphatheka ngobuningi empini yokulwisana lalolu dubo. Intethelezindaba yethu uMark Peter Ntambe uzethulela lolu daba.
Iingcwethi ezibona ngenhlalakahle kaZulu zithi udubo lokusetshenziswa kwezidakamezi solubhakile eZimbabwe. Abasakhulayo yibo abahlaselwa kakhulu yilolu dubo, begcine sebesebenzisa lezi zidakamezi ngoba bezithola bengelamisebenzi besindwa yimpilo. Unkosikazi Nomuhle Maplanka wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network uthi ngokubona lobu bunzima obubhekane labasakhulayo baphuma lo mcabango ukuxoxa imihlangano yokucebisana labo kabili ngenyanga zikhathi zonke.
We have realized a rise of the population in our support groups, especially in
ukungezelela kwabantu abangena kuma support group lawa ikakhulu eHarare
Okwamanje sesilama support group anje edlula ayisithupha eHarare.
Uthi ama support group lawa atholakala ezabelweni ezinhlanu zeZimbabwe lapho abahamba besabelana ulwazi lozulu ngezidakamezi lemfundiso esifika ke lakuzisebenzi kwezempila kahle.
We have been doing a lot of trainings around the country. We have trained the nurses, we have trained people from the correctional services.
Sesisungule imisebenzi yokufundisa abongikazi labantu abaku correctional service ukuze bezwisise ngendlela abangaphatha ngazo abantu abanye.
Othe njengenhlanganiso bayajabula ukuba amacebo abo amungelwa nguhulumende aphuma eyiwo awangena kugwalo loluhlu lweZimbabwe National Drug Master Plan eyamukelwa nguhulumende nyakenye. Umnumzana Washington Kadi Shawe wenhlanganiso eHelping Hand Trust othe baphathisana labantu abaphakathi kwalolu dubo njengenhlanganiso.
In our organizations we've got psychologists that we have who are dedicated to talking to these young people.
Silama psychologists esilawo amele ukuphathisa abalenkinga yama drugs. Abanye sibathumela ku rehabilitation siphinde sibazise ukuze bebe lokwenza empilweni yabo.
Uma Bhalani Jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jaffet Moyo uthi ukuvula lokwengezelela kwemisebenzi ngenye yendlela engehlisa lolu dubo ikakhulu kwabasakhulayo ngoba imisebenzi lasemsebenzini kungavunyelwa ukusetshenziswa kwezidakamezi.
Kule mthetho ethize enqabela ukuthi umuntu akwanise ukungena emsebenzini kumbe asebenzise imitshina edakiwe. Kukhona ama procedures athize anqabela ukuthi abantu bangaze bakwanisa ke ukusebenzisa ke okudakayo. Kulama penalties athize njalo.
Uqhubeka ethi lasemisebenzini bangatholakala abaphazamisa imithetho enje kodwa akuvamanga kulokho abakubonayo.
Loba nje kuyatholakala ukuthi abantu balahlekelwa imisebenzi ngokuthola bebanjiwe ke ngokudakayo. Kodwa ke ama illicit drugs athize kulutshwana ukuthi asetshenziswe emsebenzini ngemithetho ekhona elandelwayo kumbe eyavunyelwanayo ngema-industry ngama-industry.
Ngokuqonga kwenkinga zezidakamezi eZimbabwe, uhulumende sowabumba ikomiti yabaphathi ntambo ejonge ukulwisana nalolu dubo. Njalo mongameli Emmerson Mnangagwa watshela idale lephalamende yabatsha kunsukwana esanda kwedlula ukuba iqhuba kakuhle lomsebenzi noma kumele iqinise kulimpi yokulwisana lezidakamezi. Amazwe omhlaba ananza ilanga lokulwisana lezidakamezi lokuthengiswa kwazo ngaphandle komthetho, kanti abomnyango wamazwe womhlaba abe-United Nations e-ofisini ebona ngezidakamezi lamacala bethi ucwaningo olwenziwe ngomnyaka ka-2020 lwafumana ukuba abantu abayizigidi eziphose zifike kwezingamakhulu amathathu 275 million babe sebenzisa izidakamezi, abayizigidi ezingamachumi amathathu lasithupha 36 million babo behlaselwe izifo ezihambelana lokusetshenziswa kwezidakamezi. Lokhu lakho kugcina kudala ukuthi abantu babhekane lenkinga kwezempila kahle, ukubuyiselwa muva kwezomnotho kumazwe athiyeneyo, ukulwisana emideni, ukulimala emisebenzini, ukwanda kwengozi emigwaqweni, ukwanda kobugebengu lobusela lokunye. Indikimba yalonyaka ithi Addressing Drug Challenges in Health and Humanitarian Crisis. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Imizamo yokulwisana lokutshontshwa kwezifuyo phakathi kweZimbabwe leBotswana kwesatshelwa ukubana sokungabuyiselwa emuva yikuba mpofu kweleZimbabwe engelamali yokuqhuba ezinye inhlelo ukubana kuvikelwe ubusela. Intethelezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
ELeBotswana lihamba phambili kufakeni imizamo yokumisa ukuntshontshwa kwezifuyo phakathi kwelizwe lelile leZimbabwe. Lokhu kuphume ngesikhathi usikomishini wamapholisa wakweleZimbabwe umnumzana Godwin Matanga ethelele isigaba esemngceleni phakathi kwamazwe omabili. IZimbabwe leBotswana zavumelana ukusungula inhlelo ezithile okugoqela ukufaka inkamba zamapholisa lamasosha endaweni ezijeneyo emngceleni kuyindlela yokwenqabela ubusela. EleBotswana selisungule lolu hlelo, kukanti uMatanga othi eleZimbabwe lisasengemuva.
And the agreement is, at that time, Botswana had established 8 bases, and of late you now have 9. So as soon as possible, we must be seen to...
Isivumelwano yikuthi kufakwe inkamba zamapholisa. EleBotswana selifakile, lathi kumele siyenze njalo, kucele leZimbabwe sisalinde izimali kuhulumende.
Isikhathi esiningi ukusilela kwemali ucele leZimbabwe ngenxa yesimo somnotho sekubuyisele emuva inhlelo okumele siphathwe ngamazwe amabili. UMatanga kade ebizwe eHabron isiphatha amandla zikahulumende kamongameli uMkhwezi Masisi ukuthi atsho ukuthi uhlelo lokwenqabela untshontshwa kwezifuyo luhamba ngaphinga ucele leZimbabwe. Lokhu ngemva kokuba amazwe amabili abumbe ikomithi yokuthi kuliswe kuntshontshwa kwezifuyo emzini esemngceleni phakathi kweZimbabwe leBotswana. Abalimi emangweni wemango abafana lomzana Mhlupheki Dube bathi eleZimbabwe uzamilela lo lichiche kulolu daba.
Siyakuyabongeka ukuthi ilizwe leBotswana lithatha amanyathelo amaningi amakhulu kangako abalisa lokuthi kube le mtshina kulezi nsuku ethiwa ama-drone yokuhlola umngcele ukuthi kwenzakalani, kunokwenzakalayo emngceleni. Ngiyathemba lelethu ilizwe laseZimbabwe kukhona lakho abangabe bekuzama mhlawumbe bekhanywa yikuthi iminwe kayilingani phakathi kwamazwe omabili. Siyazi ukuthi elethu ilizwe lingane lesadoza gadalala ngoba umnotho welizwe ongani awumanga kuhle.
UDube uqhubeke sithi abalimi abahlala ngaphansi belinde uhulumende kodwa sebethatha amanyathelo okulwisana lamasela ezifuyo.
Kule mzamo yezakhamizi yokuvikela ukutshontshwa kwezifuyo esiye sibona esingani imizamo leyi isiba imvama. I think ngikhumbula ngani ngibonana nomango wobhithi khona ngapho lapho esathola futhi imbiko yokuthi izakhamizi zibambe amasela zisebenzisa yena leyo komiti yokuthi abahlali behlangane babe yikomiti yokunqabela ukutshontshwa kwesifuyo okuthiwa yi-anti-stock theft committee. Yiyo imizamo embona ngani isifaka izithelo.
Enyangeni esanda kwedlula abeZimbabwe beBotswana babulele omunye okade cacanelwa ukuthi ungomunye wamasela ezinkomo emangweni yeGwanda. Izifuyo zintshontshwa nxa zonke zomncele osekudale ukuthi kube lokumanyana phakathi kwabalimi bamazwe omabili bezama uqeda lolu dubo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usahlangana lomunye wakhe umongameli Masisi phezu kwalolu daba okwabona kubunjwa ikomiti phakathi kwamazwe omabili yona iyetheswa umlando wokubona ukuthi udubo lontshontshwa kwezifuyo lungaqedwa njani. Ngingumqondisi Dube Indaba ze Studio 7 ni Sabron kwele Botswana.
Bonke isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili sisonke kodwa singeke hlukani zihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela.
uhulumende waseZimbabwe useveze ukubana eZimbabwe lizaqhubekela phambili lisebenzisa imali ezehlukeneyo kuze kuyefika umnyaka ka-2025. Lokhu kubikwe ngumphathintambo ubona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube. Wake waba ngumphathintambo wendaba zasekhaya eZimbabwe, uretired Major General Giles Mthekwa akasekho. Ikansili yakoBulawayo yazise ubana kayisoze yenelise ukubutha izibi emizini yangentshonalanga kwedolobho leli kusukisela lamhla kuze kuyefika uMgqibelo. Silogqiba-ke lapha uhlelo lothola lwanamhlanje olivalelisayo ngupraxitis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.